handa dziyake amai Sofia Chalenga vaudza Studio 7 kuti anga ine chirwere cheshuga icho chakakanganisa icho.
Iwa diabetic ane BP but apa anga azvonzi izvo makidneys ake ese maitsvo handiti dzatoparara dzisina kuita zvakanaka, saka ndodzabva dzaramba dzasindirira kuendeswa kudialysis, but process inongoti nonoke kuti apinzwe muchipatara kunotanga kuti arape aifanwa kuti ambotanga aitwa COVID test. Saka maresults ecovid test ayaya abuda nhasi. Nhasi ndopaabvaiswa muwodhi kuseni, paiswa muwodhi kuseni kumapast 10 25 past 11 achibva atoshaya.
Amai Chalenga vati hapana zvirongwa zvati zvavapo nezvokuradzikwa kwake sezvo vanga vachangotambira shoko rerufu rwaLighton. John Kasim uyo akakura naLighton kuKaroi uye anga ari Sahwira wepedyo ari zvakare mutori wenhau acharasikirwa zvakanyanya.
Ndinotarasikirwa nemumwe wataida nemumwe ainyatsoshanda basa semutori wenhau. Zviri kutirwadza ndezvekuti panguva yashaika inguva yekuti munhu wese akaomerwa, asi mabasa vazhungu vatinoshandira kana vati mapepanhau atinoshandira vari kukundikana kuona kuti mari dzavanotambirisa vashandi hadzisi mari dzakanyatsoti kwesere. Munhu arwara kwenguva yakareba, saLighton airwara neicho, asi vekubasa vakatadza kubatsira. Lighton akasvika pakupedza mari yake, takazenge taakuita mudemi mudemi kuedza kumubatsira. Zvinorwadza.
Everton Mushava uyo anga achishanda naLighton kuNewsday atiwo vatori venhau varasikirwa zvakanyanya nenyanzvi yekunyora nyaya dzekumatare.
Lighton anga ari munhu aiziva basa rake, aishanda basa rake zvine mwazvo.
Munyori mukuru muZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vatiwo gore rino vatori venhau vakawanda vashaya. VaDongozi vatiwo vatori venhau vari mushushi yekuunganidza mari yekubatsira vamwe vatori venhau vaviri vaDesmond Chingarande vanoshanda zvakare kuNewsday navaDonovan Maisiri vanoshanda vakazvimiririra avo vari kurwarawo zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.